Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 27, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti ndezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voyambira vashandi vehurumende kuti vabatsirewo mukusumudzira zvinangwa zvehurumende zvekumutsurudza upfumi hwenyika. Bato rinofungidzirwa kuti rinotsigirwa navaRobert Mugabe reNational Patriotic Front rinoti richasunga mbira dzakondo ZANU-PF musarudzo dzichaitwa gore rino. Zimbabwe inonzi imwe yenyika dzepasi rose dzisiri kubata vatori venhau zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi, ichibva kuno kuStudio 7, tiri muWashington DC. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoyambira vashandi vehurumende kuti vashande nemwoyo yavo yose mukusimudzira zvinangwa zvehurumende zvekumutsurudza upfumi hwenyika. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuvhura gungano reZimbabwe International Trade Fair zviri pamutemo, vaMnangagwa vati kutaura kusina mabasa kana zviito zvinobatika hakubatsire, nekudaro zvakakosha kuti vashandi vehurumende vazvipire mukusimudzira chinangwa chehurumende yavo chekumutsurudza upfumi. vaMnangagwa vati avo vanowanikwa vachiramba kushanda sezvinotarisirwa vachaburitswa muhurumende.
My government will not tolerate any form of public lethargy and due delays, bottlenecks.
Hurumende haizotambira vanhu vanodhonza tsoka dzavo, vanononoka kuita zvinhu pasina chikonzero, kuvhiringidza zvinhu kana kuda choko mhomwe kana kuita zvinhu zveuori. Avo vachawanikwa vachivhiringidza zvinhu panyaya yekuvandudza upfumi hwenyika vachasiyiwa panzira.
vaMnangagwa varumbidza ZITF vachiti inobatsira kusimudzira upfumi hwenyika nekupa hwaro hwekuratidza zvakasiyana-siyana zvinogadzirwa kana kuitwa munyika, pamwe nekupa mukana wekuziva matambudziko ari kusangana nevemabhizimisi. Vati donzvo reZITF rinoenderana nerehurumende yavo rekuti nyika ibudirire munyaya dzezveupfumi. Vatiwo kunyange hazvo hurumende yavo iri kukoshesa kuvaka ushamwari nenyika dzepasi rose, zvakakosha kuti vemabhizimisi vemuno vasapeta maoko avo asi vatore mikana iripo yekuvandudza makambani avo.
The domestic industry and business alike should not be spectators or mere commentators.
Vemaindastri nemabhizimisi vemuno havafaniri kupeta maoko sevanhu vari kuona mutambo kana kungove vanhu vanotaura chete. Kana takanangana nenyaya yekuvandudza upfumi, vanotofanirwa kuve ivo vanenge vari pamberi mukubatana nekushanda pamwe nehurumende pakutora mikana iripo munyaya dzezveupfumi.
Vasati vavhura ZITF, vaMnangagwa vambotora nguva yekushanyira zviratidzwa zvakasiyana-siyana vakati vafadzwa zvikuru nezvavaona. Zvichakadaro, vamwe vevari kuratidza zvigadzirwa zvavo varumbidza gungano iri vachiti rinovapa mukana wekushambadza zvinhu zvavo kuvanhu vakawanda. Mumwe weavo ndimuzvare Rosemary Vambe, avo vanogadzira mbatya dzinozikanwa kuti African Attire, vati kambani yavo iri kukura nekuda kwekuti vave nemakore akawanda vachiratidza zvinhu zvavo paZITF.
Kuuya kutrade fair kunouya vanhu vanobva mativi mana kwakasiyana-siyana, ende vanhu vese ivavo ndine makastoma izvozvo vari kubva kuBotswana handiti muriko here, vari kubva kusouth africa vati muriko here, wekuindonesia izvozvi vati tiri kutouya tichitorawo machira emuno nekuti taona kuti une mamwe machira asiri emuno. Saka ndinotokurudzira zvikuru kunyanya madzimai, usazeze kusvika panonzi kutrade fair ukanzwa zita rekuti trade fair wobva wavhunduka. Ndokwatakakurira vamwe nhasi kuzivikanwa kudai.
Gungano reZITF regore rino nderechimakumi mashanu nepfumbamwe uye vakuru vakuru vekambani yeZITF vanoti vari kufadzwa nekuti gungano iri riri kuramba richikura kana kuchitariswa uwandu hwevanouya kuzoratidza zvinhu zvavanoita kana kugadzira. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Bato rinofungidzirwa kuti rinotsigirwa nava Robert Mugabe reNational Patriotic Front rinoti richasunga mbira dzakondo ZANU PF pamwe nemutungamiri wayo vaEmerson Mnangagwa musarudzo dzichaitwa gore rino. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano wavo wekutanga weutungamiriri wedunhu remasvingo paCharles Austin Theatre nhasi, vakuru veNPF vati vaMnangagwa nevamwe vavo vachakundwa muzvigaro zvavachakwikwidza munyika. Mukokori wemusangano weNPF munyika vaJP Jabhunu vaudza vatungamiriri vabva kumadistricts manomwe edunhu remasvingo kuti bato ravo rine rutsigiro rwakawanda kusanganisira nenhengo dzeparamende nemakanzuro achiri muZANU PF.
Masivhi yavo akaita kuZANU PF anombozviwa musavatyira, tine urongwa hwakakura, handitauri bhozi, tine masiya yavo panapa, tine urongwa hwakakura. Ndedu masiwa ero tine makanzuro edu ikoko, tinoziva patinokudira chi jecha NPF. NPF moto, moto. Ndakuudza kuti regai pia akadzi apinde nejunda apinde, tine urongwa hwakasimba. Tosangana pai mubalot, tondosangana, tondosangana.
Mutauriri weNPF vaJelas Mawarire vati vaMnangagwa havana chavanowana mumasvingo vachiti bato ravo ndorima rakasimbisisa.
Ndinofunga kuti isu kuno kumasvingo Mnangagwa hatimuzivi. Vanoti Mnangagwa mukaranga havazivi kuti Mnangagwa muZambieni. Hakuna, hatimuzivi isu. Kuno ndokwatinoda kumeka shuwa kuti hawani chinhu. Kuno kwaanoshanda namabhinya akaita sana hungwe havabati chinhu. Kuno ndokwatinoda kuvataridza kuti kuno uku ndokwakasimba NPF.
Mutevedzeri wemukokeri wemusangano weNPF munyika vaJimmy Kunaka vati hurumende yavaMnangagwa haisi pamutemo nekuti yakapinda nekubvuta simba ichishandisa mauto, nekudaro vanhu vachaibvisa vachishandisa vhoti.
Pati vakaita zvakanaka nekuti vakatidzidzisa. Handi munoziva kuti makore esati asingazivi kuti kustate house kunosvikwa. Ndo vakatidzidzisa musi wa 15 November. Vakati kuvanhu handii tinobvisawo kumugabe kustate house, isu tiri kutiwo nezuva ravachadedzera election handei tinovabvisa vakapinda zvenharo kustate house ikoko. We are ready to defend this country.
VaJabhunu vati sezvo vave mubato rinopikisa, utungamiriri hwavo huchapinda muvanhu vachibvunza kuti vopinda mubatanidzwa here nemamwe mapato anopikisa. Vakurudzira vanhu kuti vasatye kushungurudzwa nevatsigiri vaMnangagwa avo vari kushandisa mauto kunyaradza vanopikisa. NPF yati yave mubishire kugadzirira Congress ichitevera kuumbwa kwaro. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
European Union inoti iri kutumira vaongorori vesarudzo kuZimbabwe gore rino mushure mekukokwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. EU yaburitsa mashoko aya nhasi zvichitevera musangano wakaitwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaSibusiso Moyo nevanoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika musangano iri vaFederica Mogherini kuBrussels. Akandeke kutanga kuti EU izoongorora sarudzo muZimbabwe mushure mekunge vaongorori vayo vadzingwa munyika yeZimbabwe muna 2002. Gadziriro yesarudzo muZimbabwe yasvika padano repamusoro-soro mumapato mazhinji. Mutungamiri weimwe MDC TV Nelson Chamisa nhasi vasangana nenhengo mazana mana nemakumi matanhatu nesere dziri kuda kupinda musarudzo dzemaprimaries muHouse of Assembly neSenate. Bato iri rinoti riri kutarisira kunge rapeta sarudzo dzaro musi wa12 Chivabvu pamberi pesarudzo dziri kutarisirwa kuitwa munyika. Vachamisa vati bato ravo richakoshesa zvigaro zvemadzimai nevechidiki richivapa zvikamu zvavo. Vati vachapawo zvimwe zvigaro kune vakaremara. Vachamisa vati makanzura anoita zveuori nekutuka vamwe vacharambidzwa kukwikwidza musarudzo. Vasimbisawo kuti sarudzo yavo inenge yakanangana nekusimudzira vanhu vari kumaruwa. Bato iri rine musangano mangwana paJonas Primary School kwaSeke, mumwe uchitwa kwamubayira kumondoro. Blessing Zulu weStudio 7 ataura nevanoronga misangano mebato iri vaAmos Chibaya kuti tinzwe zviri kuitika.
Tanga tichisangana nemacandidates edu ose emaparlamentary, ndingatora kuti maconstituency ese ari 210 angatamirirwa neavo vari kuda kuti vange vachizokwikwidza pakuva vamiririri vemaconstituencies ari muno munyika yedu yeZimbabwe.
Shoko ramanga muchivaudza rangariri rekuti kudii apa?
Shoko guru ratativaudza nderekuti iro sevanhu vari kukwidza kuti vange vachizovawo vamiririri vevanhu, ngavaite zvinhu zvavo murunyararo, vasagusana, vane munhu mumwe chete vari kurira zvamuramai vavo. Saka mamuchiurira zvamuramai venyu hamuri damburi nekuti mangwana muchazoda kumwe mukaka. Kechipiri iri nyaya yekuti iyo sevanhu vari kukwidzana pazvigaro zvekuva vamiriri venhengo dzeparamendi vakwanise kuti vange vachigona kuurirana sevanhu vamwe chete, kureva kuti kutaurirana kuya kwokuti mukoma Blessing, madi mambotiwo nimbopindavo, kana zvazorambisisa yatoti konsensusi pachirungu. Kana konsensusi yaramba, mastructure edu emusangano nevanhu vese emusangano vanenge vari munzvimbo iyoyo vochigara pasi vosarudza munhu wavanenge vachida kuti anga achiva iye mumiririri wevanhu munzvimbo iyoyo.
Anenge achivhota ndiani apa? Nekuti kavamwe vanoti panogona kuzotanga kutengeswa makadhi matsva pasezvo paakuitwa maprimary kudai.
Vanenge vachivhota mamembers edu emusangano. Mamembers edu emusangano anozikamwa. Mukaenda kuconstituency, mukaenda kudistrict, vanhu pache zvavo vanozivana nokuti tine mastructure edu emusangano, tine membership emusangano. Saka kune nonziyo electoral college. Electoral college inenge ine vanhu vanenge vari munzvimbo iyoyo vatinge chituta accredit vachipinda pakuparticipate pakudii pakusarudza candidate yedu.
Ko mangwana tiri kunzwa kuti munenge mine musangano, zviri kufamba sei apa?
Mangwana tinenge tiri munzvimbo yepaseke nemusi wesvondo tinenge tiri kumhondoro mubayira.
Murongi yemisangano muMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaAmos Chibaya vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, bato reZANU-PF riri kutarisirwa kuitawo sarudzo dzaro dzemaprimaries nemusi wesvondo. Kunyange hazvo bato iri range rati vanhu vose vari kutsvaga rutsigiro vafambe vose kuitira kuti vasapote vachikandirana makobvu namatete uye kuita zvetsvimbo mugodzi. Kunetsana kuri kuenderera mberi kune dzimwe nzvimbo dzakaita seMashonaland East, Midlands, Masvingo nedzimwe, vamwe vachinzi vari kuita zvemhirizhonga. Vamwe vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori. Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wemunyori wezvemutemo muZANU-PF vachimiriririrawo mazuva weSouth mudare reParamende vaFortune Chasi kuti tinzwe zviri kuitika.
Isusu tiri kusvika muconstituency papoint yedu yatiri kusosangana. Tine vanhu vanokwana, takatanga tiri vana, vamwe vazoitwa redeploy somewhere, vanenge varivo vatungamiri vanenge vachiti coordinator. Tiri kunosangana toremindana kuti tiri kuenda pakati pakati nepakati. Toenda ipapo vanhu vanosvikoudzwa mitemo yacho yekuti tiri kushanda sei. Vanhu havabvumirwe kupururudza kana kuomberera vanhu kana kuita noizi kana kutaura taura zvisina tsarukano. Saka tiri kutanga nemakansela. Makansela vese macandidates vopiwa 5 minutes. Vari very strict nenyaya yetime. Kwedu kuna mai Maski uku vari very strict, naakatsande Comrade Katsande Kukatongopura 5 minutes wakutokuitira slogan kuti uchi gara pasi ukawaste time uchingoitawo maslogan ndizvozvo ndionenge wapererwa tokwidza kusvika tasvika kuna kuma MP vanhu vakanyanya kutarisira kuma MP saka ma each member prospering member of parliament ari kutaurawo nhaurwa dzake nezvazvirongwa hwainahwo neconstituency haubvumirwe kushoropodza mumwe aripo kana kutaura zvisina kunaka taura zvako zvawakanangana nazvo within 5 minutes.
Asi nguva iyi iri kunyatsokukwanira here?
Aiwa iri kutikwanira, iri kutikwanira zvakanyatsonaka nokuti kana wakarongeka fanike sesu tanga turi maMP uri kutarisa kumashure uchiudza vanhu kuti pano patiri ndakanyaka bhuroku reclassroom ndakaita chakati ndakaita chakati ndakaita chakati vanhu vanenge vachikuziva 5 minutes yakatokwana inini ndiri kungoita average 3 minutes.
Asiwo tiri kunzwa kuti kune dzimwe nzvimbo pane vamwe vanga vachichema chema kuti kwakumuka zvakare nyaya yemhirizhonga vamwe vachiti kuri kuitwa zveuori nyaya idzodzo dzinogadziriswa semubato
vari kuita zvisiri pamutemo vachakwanisa kunge vari vanhu vachazodisqualifiwa.
Mutevedzeri wemunyori wezvemutemo muzanu PF vachimiriririrawo Mazowe South mudare reparamende vafortune Chasi vachitaura vari parunhare kumazowe naBlessing Zulu westudio 7. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930 13860 15460 15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeSyria iri kuronga kutora midziyo nedzimba dzevanhu vakatiza nyika iyi, ichiti vanhu ava vakasadzoka vachiratidza magwaro ekuti ndivo varidzi vedzimba kana midziyo hurumende inenge yozvitora. Pasi pemutemo wakadzikwa muna kubvumbi, vanhu vanosvika mamiriyoni matanhatu vakatiza mhirizhonga, kusanganisira mamiriyoni manomwe evanhu vakabviswa mudzimba dzavo nekuda kwehondo. Vanofanirwa kunyoresa dzimba nemidziyo yavo chivabvu 5 asati asvika. Vakatadza kuita izvi, misha nemidziyo iyi zvinotorwa nehurumende. Mutungamiriri weGermany amai Angela Merkel vashanyira kwezuva rimwe chete muzinda weWhite House vachisangana nemutungamiriri weAmerica vaDonald Trump. Rwendo rwaamai Merkel runotevera rwendo rwemazuva matatu kuAmerica rwakaitwa nemutungamiriri weFrance vaEmmanuel Macron. Masangano akazvimiririra asangana muHarare nhasi achizeya nzira dzekuvandudza mitemo inobata kubviswa kwepamuviri kuitira kuti vanhu vasaomeserwe munyaya dzekubvisa pamuviri pavanenge vasingadi. Musangano uyu wakokerwa neWomen's Action Group neSafe Abortion Action Fund waumba komiti yavana chipanga mazano ichanyora gwaro rinotara shuviro dzevanhukadzi panyaya dzekubvisa pamuviri kuitira kuti paramende inodzike mitemo inoenderana nezviri kuitika. Chipanga mazano munyaya iyi amai Felix Mbanje vanoti kubviswa kwepamuviri zvisiri pamutemo kuri kupinza madzimai akawanda munjodzi. Chipanga mazano muWomen's Action Group Dr. Mervin Chiweshe vanoti pari zvino Zimbabwe haibvumidzi kubviswa kwepamuviri kunze kwekuti kana munhu abatwa chibharo kana pamuviri pacho pachisa mutakuri munjodzi uye kuitiswa pamuviri nemunhu weukama. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Naurana nasi yenge yeka nyangara nekuti toita sei nevakadzi vari kufa. Ma-statistics vatiratidza kuti vanhu vari kufa nekubvisa nhumbu. Saka vakawanda vacho vanobvisa edza vanoisa zvimuti kana vanomwa zvinhu kana vanopiwa mushonga nemaherbs nen'anga mumarai nhumbu. Zvanga tasangandira nhasi ndezvekuti totsvaga masangano anoshanda pamwe chete kuti toona kuti tozviita sei. Mutemo wedu weabortion hauzi illegal sezvinofunga vanhu, but mutemo wedu unobvunza abortion munzira dzakasiyana-siyana. Asi chiri kunzira chekuti idzo nzira dzacho, for example, kuti kana munhu akarepwa anofanira kuwana abortion, hazvisi kuitika sesezvo izvozvo. Saka nhasi tanga tichingotsvaga kuti tikwanise kuisa musoro pamwe chete tionese masangano ashanda nezvemadzimai kuti choita sei kuti nyaya iyi tiigadzirise.
Ivo vanhu vari kurarama iko zvino vakatopindana netsaona idzodzi vane here rubatsiro rwavari kuwana?
Hapana kana. Ndochimwe imwe nhau yacho kuti chiri kunetsa muZimbabwe nyaya yeinformation. Saka izvozvo hatomboziye kuti vanobvisa vari kupi. Munhu kazhinji kana akakwara anoenda kuchipatara. Vekuchipatara vanobata munzira zvisina kunaka. Tanzwa nyaya dzekuti manesi mamwe anotuka munhu anotanga kumuparidzira kuti zvavaita izvi zvakaipa. Saka vazhinji vari kufamba umo vachifila guilty nezvinhu zvavakaita pasina rubatsiro.
Imi makazvitarisawo samazvikokota munyaya idzi, zvii zvamunofunga kuti ndo zvingadai zvichiitwa munyika kuedza kubetseredza vanhu vanosangana nematambudziko akadai?
Chekutanga nhau yekutrena vari kushanda muzvipatara zvedu ava vanoshanda nevanhu ava, so vana chiremba vedu, manesi edu, nekuti abortion ingori medical procedure. Saka chiremba anofanira kubata munhu zvakanaka, but kazhinji uri kunzwa kuti ana chiremba asibata munhu zvakanaka. Ende chimwe chiri kunzira chekuti mutemo wedu izvozvo wakafamba munzira mukavunza vanhu kuti mutemo wezimbabwe unoti chine abortion, vanhu havazivi. Saka tiri kukurudzirawo kuti parliament, iyo government yacho, ifambise information iyi yekuti mutemo weabortion wakamira sei. Nekuti wakatarisa nyaya dzenhau fange nhau dzangatara dzerepi nesexual violence muzimbabwe dzakawanda chaizvo. Vanhu vakawanda vari kurepomu vari kuchengeta vana verepu vasingazivi kuti pamutemo vanokwanisa kunowana rubatsiro.
Chipangamazano musangano reWomen's Action Group, Dr Mervin Chiweshe vachitaura vari parunare muHarare. Zimbabwe imwe yenyika dzepasi rose dzisiri kubata vatori venhau zvakanaka. Izvi zviri mugwaro richangoburitswa neReporters Without Borders. Patricia Mudadigwa anoti panyaya iyi.
Panyika zana nemakumi masere dzakaongororwa, Zimbabwe iri panzvimbo yezana nemakumi maviri nenhanhatu pakusabata vatori venhau zvakanaka. Nyika iri pekutanga iri nyika inonzi ndiyo inogonesa kubata vatori venhau zvakanaka. Nyika nhatu dziri pamusoro iNorway, Sweden neNetherlands, ukuwo nyika dziri kusimudza mureza weAfrica iGhana, Namibia neSouth Africa. Nyika yakashatisisa pasi rose iNorth Korea ichitevererwa neEritrea. Mutori wenhau Thomas Mupfuka anoti kunyange hazvo kwave nehurumende itsva, vatori venhau vachiri kunetsekana kuwana ruzivo rwezviri kuitwa nehurumende yavaEmerson Munangagwa.
Tichiri kutarisa nedambudziko rakakura kwazvo kuti hurumende haisi kupa information kana yatinenge takumbira kana kuti tigone kuti ruzhinji riunzwisise maererano zvinenge zvichiitika. Takatarisa nemadeals anosainwa pakati pehurumende nedzimwe nyika. Zvinhu information iyoyo haibude nyore uye dzimwe nguva haikwanisi kubuda, zvinoita kuti basa redu rive rakaoma kwazvo. Saka zvinhu zvatoshuvira kuti nekufamba kwenguva pamwe zvingagone kugadzirisika, pamwe nyika yedu ingaende pachidanho chiri nani pakubudiswa kwenhau nekutorwa kwenhau pasi rese.
Mumwe mutori wenhau God knows womwe anotiwo yaive tarisiro yake kuti hurumende itsva igadzirise mitemo inobata vatori venhau.
Hurumende dai yatibatsiro isu sevatapi venhau tichakatarisira na nhau yesarudzo yematongerwo enyika mazuva anoteera kuti daiwo yabviswewo mitemo yakaita seyanaaipa uyezve yatichengetedzawo especially mubasa redu rekutsvaga nhau nekutapa nhau nekushiya nhau, nekuti mazuva apfuura kana kuti makore apfuura takaona pfumvu zhinji kusungwa kurohwa nevamwe nekutoshayikwa zvamuchose. Saka tiri kuti pamasarudzo edu yematongerwo enyika ya dai vatiwaniro rubatsiro vatisimudzirawo tiwano mashandiro akanaka.
Mumwe mutori wenhau Columbus Mafunga anoti rimwe dambudziko riri munyika inyaya yekuti mamwe mapazi ehurumende anotora vatori venhau sevavengi.
Zvine zvoda kuti dai hurumende yakurumidza kugadzisa mutemo inoita kuti majournalists nevamwe vanosenza navo vanga vachisenza vakasununguka.
Sachigaro weMedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe, vaGolden Maunganidze, vatiwo zvinosuwisa kuona kuti Zimbabwe ichiri kure mukusunungura kufambiswa kwemashoko.
Noti hatifari kuona kuti sarudzo netsvagurudzo dziri kuitwa dzinoratidza kuti vatori venhau vemuno havasi kushanda zvakasununguka tichitarisa zviri kuitawo kune dzimwe nyika. Nekuti mitemo yatinayo munomu ndiyo yatinongochema kuti hurumende yabvisa vanaposa aipa Broadcasting Services Act neimwe yakadaro inoshungurudza vatori venhau.
Vatori venhau munyika vanosangana nematambudziko ekusungwa vari pabasa, kurohwa uyewo kurambidzwa kutora nhau pane dzimwe nzvimbo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Zvikwata zvenhabvu yepamusoro zvose zviri gumi nezvisere zviri kukweshana mumitambo mipfumbamwe mukupera kwesvondo. Michael Kariati anoti panyaya iyi.
Mangwana, kuchange kune makuwerere Baobab Stadium kumhondorongezi, apo zvikwata zvivere zviri kutungamira makundano ekaso laga Premier Soccer League, Ngezi Platinum Stars neHighlanders zviri kubandana mumutambo mukuru wenhabvu wesvondo rino. Mutambo uyu uri kusanganisa zvikwata zviviri zvisati zvamborohwa kubva makundano aya atanga, uyezve zvakasiyana nemapoindi maviri chete madamburo iri iyo iri pamusorosoro. Muongorori wemutambo wenhabvu vaGodfrey Fandada vanoona kunge bhoso ndiyo ichakunda.
Changu uri mutango wakaoma, asi ndiwa yasiiti ndoona sekunge Highlanders ichangoita take over from where they left dasaka ndoti bhora kuHighlanders.
Asi murairidzi wengezi Platinum Stars Tonderai Ndiraya anoti havaiite gadziriro yekuti vakundwe asi kuti vakunde. Mabasa Andiraya namatinda ndovhu Highlanders akachengetedzeka zvichienderana nematambiro ari kuita zvikwata zvavo, asi kwete Ranoid Mutasa uyo ari kurairidza Dynamo. Mutasa anofarira kukunda Blue City Murufaro Stadium nesvondo kuti achengetedze basa rake mushure mekupiwa mitambo mitatu inoteverana kuti akunde kana kuti anosiyiswa basa. Sachigaro weDynamos vaKeni Mubayiwa vanoti zviri muroropa reDynamos kuti murairidzi anotadza kuita zvavanoda anodzingwa.
If he doesn't deliver, our culture at Dynamos is we don't keep you fire.
Parizvino, Dynamos iri pachinhano chechipiri kubva pasi pasi yakaenzana pamapoints matatu neZPC Kariba iyo iri pasi pasi. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Chicken In versus Yada, Shabani versus ZPC Kariba, Black Rhinos versus Blauwe Chiefs, Mutare City Rovers versus FC Platinum, Nichrad versus Cape United, Herentals versus Harare City, Triangle versus Chapungu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voyambira vashandi vehurumende kuti vabatsirewo mukusimudzira zvinangwa zvehurumende zvekumutsurudza upfumi hwenyika. Bato rinofungidzirwa kuti rinotsigirwa navaRobert Mugabe reNational Patriotic Front rinoti richasunga mbira dzakondo ZANU PF musarudzo dzichaitwa gore rino. Zimbabwe inonzi imwe yenyika dzepasi rose dzisiri kubata vatori venhau zvakanaka. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, munotitumira tsambambozha kustudio 7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 27 Mabasa 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyabonga kakhulu kuNational AIDS Council ngokusipha ama-TV angu-11 ukuthi sisakaze imbiko mayelana lezempilakahle edolobheni lakwaBulawayo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uvula ukusemthethweni umbukiso wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair kwaBulawayo.
Really intimidating people threatening to send them ezindlini zabo bajibele ezindlini. Lani ngiyinje especially me the threat ukuthi I'm not going to reach the peace of May and they have got some witnesses to that effect.
Abalandeli bebandla lezanu PF ezansi yedolobho leGwanda babikwa sebesethuselana njalo abanye sebeze babaleka emizini yabo. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje iStudio 7 ilethulela ingxoxo lomculi olodumo uVusa Mkhaya owake waba owake wafika khonapha emsakazweni weStudio 7. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje uvule ukusemthethweni umbukiso wezokuthengiselana lezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair kwaBulawayo, lapho aqonqosele izisebenzi zikahulumende ukuba zihloniphe umbuso wakhe njalo zizinikele emsebenzini ngoba ilizwe livule amasango ukuba abalesifiso sokusungula amabhizimusi beze bekhululekile. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu esiphalo ludaba ngokugcweleyo ekwaBulawayo.
Ekhuluma ekuvulweni kombukiso we-ZITF, uMnangagwa uqonqosele izisebenzi zikahulumende ukuba ozatshengisa ukudelela lokungasebenzelani loZulu kuhle emizameni yokuvuselela umnotho welizwe uzaxotshwa umsebenzi. Inkulungwane lenkulungwane zabantu lamhlanje zingene umbukiso walonyaka. UMnangagwa ubhode ebuka amankampani abukisayo eZITF wahlola ibutho loba nje lonyaka indizamchina zilahleke ukuqonda phezu kwakhe zahambela kucelele sandla sakhe sokudla. Ngakwelinye icele umkakhe unkosikazi Auxilia Mnangagwa uphe ikhansile edolobho lakoBulawayo isipho sabomabona kude abalichumilanye embukisweni wabohlangothi olubona ngokuvinjwa kokuthelelwana igcikwane lengculaza eNational AIDS Council. Unkosikazi Senatranyathi, umqondisi wenakhi kobulawayo, uveze injabulo ngalesi sipho.
Namhla besilohlelo lokusayina iBarcelona Declaration yokuqeda iTB ngo-2035. So sinikeza njalo iLicity Health ama-TVs amakhulu kakhulu kuze abantu ngabe layini lesibhedlela bebebukela information, bebukela uze imikhuhlane eminengeningi. Sesilandelela ukuthi unesi oyedwa ukuthi eme phambi kwabantu ekuseni kuphela laba wabuya emuva-ke. So sicabanga ukuthi singabancedisa ama-TV, abantu bayabehlezi bemelela ukuyelatshwa bebona into eziningi, befunda izinto eziningi.
Esamukela isipho sabomabona kude umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo uDokotela Edward Spanda ubonye kakhulu ethi sidala umahluko.
Siyabonga kakhulu kuNational AIDS Council ngokusipha ama-TV angu-11 ukuthi sisakaze imbiko mayelana lezempilakahle edolobheni lakwaBulawayo. Imbiko leyo ingekho mayelana ne-HIV kuphela kumbe i-TB, but impilakahle yomuntu wonke sibhoqela kunye namakhensa.
Ilunga ledale lephalamende unkosikazi Jasmine Tofa okukomiti yofuba lezempilakahle ubonge isipho lesi ethi kuyisibonelo esihle.
Uhlelo lwalamhlanje luqhakathekile kakhulu beluluhle.
Inhlanganiso yeZimbabwe AIDS Network isebenzelana labathengisa ucansi, izibotshwa kunye labemba amatshe aligugu abangaphansi kwe-key populations bayabukisa e-ZITF bekhuthaza abantu ngokuzivikela uma bephatheka kwezemacansini. Umbukiso we-ZITF walonyaka uqale mhlaka-24 uzagqitshwa kusasa ngomgqibelo mhlaka-28 Mabasa. Kusukela ngolwesibili kusiyafika izolo bekungamalanga abosomabhizimusi. UZulu uze waqala ukungena embukisweni lamuhla kusiya kusasa. Umbukiso walonyaka uqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Sustainable Industrial Development Inclusive Competitive Collaborative. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Abalandeli bebandla lezanu-PF ezansi yedolobho leGwanda babikwa sebesethuselana njalo abanye sebeze babaleka emizini yabo ngoba besesaba ukuthi bengatshiselwa khona. Abasekeli bakamnumzana Bednikho Ncube onguye ummeli weGwanda South edalele ephalamende kwamanje babikwa behlasela abalandeli bakamnumzana Omphile Marupi oseveze isifiso sokuncintisa laye kukhetho lwama-primary awezanu-PF. Okunenga sikuzweni ku-Albert Ncube eseGwanda.
Amalunga weZANU-PF asephakathi kokukhankasela ukhetho lwama-primary lokudinga ozamela leli bandla ukhetho lwelizwe njalo sekuphuma imibiko kungezwani phakathi kwabalandeli bebandla kubangwa izikhundla. UMarupi oncintisa kulolu khetho uthi abalandeli bakaNcube baphambili ekwethuseleni abantu ukuthi bangamsekeli.
Engoma lendawo ukuthi awuse John Deep lemkhalipe yadatshulwa ngujoram kwengatikiti ongukhansila khona ngathi is even intimidating people threatening to ban them ezindlini zabo ubatshisela ezindlini. Lami nginje yes actually made a threat ukuthi I'm not going to reach the 5th of May and they have got some witnesses to that effect.
UMarupi uthi usekhweze lolu daba emapholiseni njalo omunye wabalandeli bakhe sebalekele umuzi ngoba sesabela ukuthi selwa endlini.
Ya ngivele emapholiseni, I've reported, I've opened the docket and the docket number yangikhona ngilala. Yena nje is the counselor is telling people ukuthi khona na they shouldn't actually put ama-posters ami because I'm here to challenge the sitting MP.
Ibandla leZANU-PF likhangelele ukuqhuba ukhetho lwama-primary ngesonto njalo laba abancithisayo bahamba bekhankasa bendawonye. Kula malunga leli bandla afika phose ikhulu loba nje kulezihlalo ezifika phose amathumi amabili ezedale lephalamende lesenethi. Imbiko ethole iStudio 7 iveza ukuba amakhosikazi u-Alma Mkhwebo Loren Kibi labo baphose badle phana lapho bekhankasa. Laba ngabanye abakhangelele ukuncintisana ukhetho lwesenethi eGwanda. Amapholisa axwayisa uZulu elizweni jikelele ukuthi azabopha iloba ngubani ozaphatheka kudlakela lwezombusazwe, kukanti uMongameli Emmerson Mnangagwa laye uthembisa ukuthi uhulumende wenza imizamo yonke yokubona ukuqhutshwa kokhetho olulokuthula. Ngingu-Albert Ncube wendaba zeStudio 7 eMajawunden eGwanda.
Yebo 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 mthwakazi omuhle, belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele. We'll be right back. Kulandela ukusondela kwamalanga okhetho, amabandla ezombusazwe yaseqalile ukwenza ukhetho lokudinga amalunga azancintisa ama-primaries. Kodwa okuthiye ingcwethi zombusazwe loZulu jikelele engasazi okwenzakalayo yikugcwala kwamalunga ebandla elitsha elithiwa National Patriotic Front elisekelwa ngowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe emhlanganeni oyenzelwe edolobheni leMaswingo. Leli bandla lilamalunga ecelelezana uPF elithiwa lona iG40. Abanye ngabathi leli bandla lizenelisa ukuxexebula amavoti ebandla lezana uPF kodwa njengoba kulokudonselana lakubandla leMDCT kuza kuba nzima ukuthi kube lebandla lizathola amavoti adlula isilinganiso esedlula amachumi amahlanu lelilodwa i50+1% ukuthi athiwe unqobile. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena.
Okumele sekunanzelele okokuqala ukuthi abantu balandela lapho okulamandla khona engathi ngolwasemzini people follow power. So amalunga ezana uPF loba babengasiye be team lacosta be G40 kodwa basele phakathi sebebonile ukuthi icele labo ele G40 selithelwe ngamanzi, yikho ke bayagijima labo bezama ukuthi bazipositione ukuthi bangene ngaphansi kwezana uPF ngoba vele abantu balandela lapho kulamandla khona. Umuntu ucabangela ukusasa lakhe ukuthi nxa ngisele phandle kambe mina lemuli yami kuzahamba njani, abesezama ukuthi ayezincengela ukuthi laye abantu bamzwele kuma-primary elections. Ibandla leli ele-National People's Front kakukacaci kuhle ukuthi kambe lingabe linabantu abaningi ku-ground yini. Yebo, yesibonile besiba lo mhlangano eMaswingo lapha ade kulabantu khona kodwa ngumhlangano akade use-wall kasikaboni besenza ama-rally afanana lawo MDC Alliance lapho esibona kugcwaliswa abantu ezibhedam lakhe sakubona kusenzakala e-White City, sakubona kusenzakala la kwezinye indawo lapho kwenziwa khona imihlangano. Sisazona silokhu sicubungula siya phambili ukuthi kusiyafika uJune kambe base beyanelisile yini ukwenza ama-rally.
Ngokubona kwakho ngeliphi ibandla eliza nqoba?
Kunzima ukutsho ngoba okokuqala kusuka kube nzima ukuthi nxa amasotsha athatha ama-tank bakhipha imbhobho emkhulu bayifaka ezitaradeni ze-Harare esasikwazi kwakuyi-treason ukuthi bese beqhubela abantu nje umbuso isibona ngani lokho awusoze kwenzakale. Uhluphe esilubonayo okwesibili ubudlelwano bebandla lezana uPF lebhilithane ikakhulu ibandla le-Conservative Party ekuyiyo eyapha umgabe umbuso ngo-1980 kukhanya ubudlelwano sobukhula osokwenza ukuthi sibuyele ukuba ngamalunga e-Commonwealth.
Lo ke ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe obexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Kuhlelo lwe-Live Talk lamuhla sixoxa ngokhetho lwama-primaries kumabandla atshiyeneyo zombusazwe kulungiselelwa ukhetho lokudinga umongameli, amalunga edale lephalamende kunye lamakhansila. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Umongameli Donald Trump usanda kwenza umhlangano ehoteleni yakhe e-Mar-a-Lago esisaziwa ngokuthi yi-Southern White House. Lo ubungumhlangano wesithathu phakathi kukaTrump lomkhokheli weJapan uMnumzana Shinzo Abe asebevuselele ubudlelwano bamazwe la ngesikhathi beliswana lokulolongwa kwezikhali zenyuklia lilizwe leNorth Korea. Umhlangano lo bawenze ngesikhathi uTrump elungiselela ukwenza umhlangano oqakathekileyo loMnumzana Kim Jong-un welizwe leNorth Korea. uTrump unqome uAbe ngokusekela ukuthi alungiselele ukuhlangana lo King Jong-un esithi kuqakathekile kakhulu ukuthi bahlangane lomkhokheli weNorth Korea. UTrump uthe kumele uKing Jong-un alungise udaba lokuthunjwa kwezinye izizalwane zeJapan. Ababili laba bavumelane ukuthi kumele ilizwe leNorth Korea lithathelwe zonke izikhali zenuclear, njalo sokumele liyekele ukulolonga ama-ballistic missiles lezinye izikhali ezilakho ukubulala abantu abaningi okumangalisayo. Bathe ilizwe leNorth Korea lizaqhubekela phambili lifakelwe izijeziso zenoto nxa lilokhe lilolonga izikhali zenuclear. UTrump lo Abe baphinde bakhuluma ngokuthengiselana okungani kukhathaza elemelika elithi liyaqilebezelwa lilizwe leJapan yemithetho yokuthengiselana enceda eleJapan lamanye amazwe. UTrump uthe ilizwe lakhe laphuma kwisivumelwano se-Trans-Pacific Partnership ngenxa yemithetho engancedi lutho ilizwe leMelika. Ababili laba bakhulume njalo langezomvikela. UTrump utshele u-Abe ukuthi ilizwe leMelika lizaqhubekela phambili lisebenza leJapan ngezomvikela elwandle lwe-Indo-Pacific lezinye indawo.
Alolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. Uluhlu lokusebenza kwentatheli izindaba zikhululekile olo World Press Freedom Index luveza ukuba ukususwa kwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe esikhundleni ngolwezi nyakenye kulethe inguquko kwezokwethulwa kwembiko abantu bekhululekile elizweni. UGibson Bebe usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kubike ngabe inhlanganiso yentatheli izindaba ezingelamngcele Reporters Without Borders ethi iZimbabwe yayikusubanga esedlula ikhulu 128 isikhuphuke kancane yaya ku 126. Ugwalo lolo oluhlanganiswe izintatheli izindaba ezingelamngcele Reporters Without Borders luveze ukuthi ukungaphathwa kahle kwentatheli izindaba lokuzivimba ukuthola ulwazi lokubhala kuhle indaba zazo kuvame ukwenziwa ngababusa ngocuku. Ngaphansi kombuso kaMgabe, intatheli bezihlukunyezwa ngendlela ezijeneyo ezigoqela ukuboshwa, ukutshaya lokuvinjwa ukuthola ulwazi oluthile. Isikhuqamfundo kwezokuthapha izindaba elokishini leNasty, unkosikazi Buhle Dube, uthi loba nje ugwalo lwe-RSF luveze inguquko encane ukhuthaza ukuqinisa kwemizamo kahulumende yokulandela imithetho njengokumumethwe yisisekelo sombuso.
Ukuthi iZimbabwe isikhwelile mbijana sokuimprovile i-media freedom yangkhona into enhle sibili, hayi lokhu kuyabongeka, kodwa akukatshintshi ngendlela eziningi cause lokho esisale salomango omude wokuhamba. Okokuqala, we're still the same government, angithi. Lokhu ngakakhitshwa ama-policies yabonana kudala awe-piper, iper, in, a-restrict some certain freedoms. So abangakwenza so that they can maybe improve that is bajintsha ama-policies lana abade under immediate so that we can have more press freedom.
Ekugcizelela kulokhu ohlaziya ezombusazwe umnumzana Mduduzi Ncube uthi lokhu kuyinto enhle ikakhulu ilizwe selikhangelane lokhetho.
Yeah, I think ukuthi it's a great opportunity for ama-journalists and right now so we are slowly approaching ama-elections, so we need open views for ukuthi abantu bevote from informed decisions. Singathi eZimbabwe there is few intimidation of ama-journalists.
Uqhubekele phambili ethi intatheli ezisebenzisa ubulembu be-intanethi ukuhambisa indaba osokusenza ukuthola ulwazi kube lula.
Sikusela kusuka umongameli Robert Mugabe sesibone kule nguquko ku-press eZimbabwe. Abantu sebeyenelisa kunjani uba le freedom of speech kwama-journalists, asiyabona ama-journalists enjani ebotshwa sebekwanisa ukukhuluma ukucriticisa i-government ebusakathese yamna ngakho. So mbona sokule freedom sesikwanisa ukwenzani ukukhululeka sikhulume sikufunayo sibathuka nxa sibungayenzi kahle sikubona especially lapha ekusebenziseni i-social media. So ngesikhathi somgabo kube kule crackdown even kuma-social media. So ever since mna ngakengenile mbona kule nguquko eningi sesikwanisa ukwenzani ukukhululeka.
Ugwalo lwe-RSS luphinde lwachasisa ukuthi loba nje sokusetshenziswa ubulembu be-internet ukuze intatheli zenze umsebenzi wazo zivika umthetho owehlukeneyo kuzwekazi le-Afrika, ohulumende abaningi sebephuma namaqhinga okwenqabela ukusebenza lula kobulembu lobu uZulu engatholi lula ulwazi. equla lamalungelo entathe lezidaba elemisa Zimbabwe lithi kusese lomsebenzi okhona ekuthuleni kwembiko ngoba kuzathatha isikhathi ukuthi uhulumende weZANU-PF aguqule ukwenza kwakhe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise ukuthi ilizwe lizanikeza intathe lezindaba amalungelo azo okusebenza zikhululekile lokunikeza abantu amathuba okuthola imibono etshiyeneyo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi ulethemba lokuba iqembu lakhe lizamisana leqembu leNgezi Platinum Stars kusasa, loba nje kulabadlali abambalwa abangasoze badlale ngoba belimele. Intathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji uyalandisa.
Iqembu leHighlanders labadlali abambalwa abalimeleyo ababalisa uTenda Ndlovu, Nigel Makhumbe, uBen Munsaka, Ozia Sibande kanye noThabo Lunga. Kodwa umqeqeshi weqembu leli uMatinda Ndlovu uthi ukungabi khona kwalaba badlali kulakho ukupha ithuba abanye abadlali abangavamanga ukudlala.
As we witnessed uMbongeni engena ebuya edlala the way he displayed or the way he played yena ngokwakhe, we also have other youngsters within that probably would come into the team and do duty.
Kweminye imidlalo yesigaba seCastle Premier Soccer League ekhona kusasa, iqembu leMutare City lizanqikelana leli FC Platinum enkundleni yeVengere. Iqembu leBlack Rhinos lizemukela elebulayo Chiefs ngaseRufaro Stadium. Iqembu leRentals lizadlala leli Harare City. Abafana beNicrude bazadibana nabeCape United ngaseAscot. Iqembu leChickenin lizemukela eleYada ngaseLuveve. Kuthi iqembu leJapane Mine lizadlala leli ZPC Kariba ngaseMaclans. Ngensonto iqembu leDynamos lizadibana lelebulawayo City ngaseRuvaru, kuthi iqembu leTriangle lizadlala leleChapungu enkundleni yeKipo. Kusasa ngosuku lokugcina lombukiso weZimbabwe International Trade Fair kuzaqhutshwa umncintiswano wokugijima weCoca-Cola 4-Minute Mile, wona ozangenwa ngabadlali abangamashumi amabili. Lo mncintiswano uqhutshwa minyaka yonke njalo abadlali kuyabe kumele bebhode inkundla kane ngaphansi kwemizuzu yemine. Wanqoba nyakenye nguTrust Chidomaya weqembu leZRP Fairbridge. Ekupheleni komncintiswano wokugijima uzaqhutshwa umncintiswano we-Ingwebu Zimbabwe National Tag of War Championships, lawo ozaqhutshelwa khona emagcekeni yeZimbabwe International Trade Fair kusasa ngomgqibelo wemini. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Woza Friday kuhlelo Woza Friday, umsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda uxoxa lovusa umuzi Ndlovu ocula lensingizi, kodwa lamhlanje baxoxa ngomculo wakhe ehamba ngegama lokuthi Vusa Mkhaya.
Izizwe lakhe ngeke ulikhohlwe kusukela kungoma eyakhathaza kakhulu kweZimbabwe uSugar Daddy. Uhlelo Woza Woza Friday.
Umuntu ngumuntu ngabantu esizwe.
Igama lami nginguVusa Umuzi Ndlovu elokuzalo, kodwa elomsebenzi nginguVusa Mkhaya. Mina ngazalelwa kokulawayo empilo esibhedlela. Ngakhulela kokulawayo, ngafunda kokulawayo. Ngumhlabeleli, ngaqala ukuhlabela leqembu lensingizi emnyama elaziwa ngengoma leyana ethi Sugar Daddy, kathi sibizwa ngokuthi insingizi.
Uvusa Mkhaya kalitshiyanga iqembu lakhe lensingizi, kodwa uthi ukhulisa igama lakhe.
Ngaphandle kokusebenza lensingizi, sikhona ezinye ingoma engizibhala nginguVusa Mkhaya. Lapha okule album khona engayenzayo ethi khona uManyanyatha, le ngoma ethi uManyanyatha. Ziningi nje ingoma engizibhalayo, ama-album asemathathu. Kodwa engani yiyo efike endlebeni zabantu kakhulu uManyanyatha.
Mina ngikhule emakhaya lena.
Uhlelo lwakho mlalelo othandekayo, sixoxa lo Mkhaya osebhodi amazwe omhlaba athiyeneyo njalo usesebenzile kwezomculo wathola nezicoco emazweni athize angaphetheka kolwandle.
Leqembu lensingizi sesike savakatshela amazwe achiyeneyo eChina, sike safika across Europe lase-Africa. Saba nenhlanhla saphiwa isixhoko se-Radio France Music Award, njalo sike saba nenhlanhla enye enkulu kakhulu ukuthi khona i-album yethu Voices of Southern Africa yathengisa more than 250,000 units in North America. Shalom tata, shalom mayanya, iyamkumbulo tembeya wami,
iyakumbulo sengisi. Kona ke eZimbabwe kukhona yini akwenzayo umkhaya, njengoba ke labalaleli bethanda ukwazi ukuthi bangazithola ngaphi le ngoma zakhe.
Mina njengovusa umkhaya kule festival esiyenza ekhaya, iproject ethi From Bulawayo to the World, lapho engisebenza khona nama artists akobulawayo ahamba phandle kwelizwe besiya performa bephenduke kobulawayo. Unkwali ngisebenza laye kakhulu kuleyo project lamanye ama artists, njalo imusic yami yatholakala ku-iTunes laku-Amazon lamanye ama online platforms. Ngingathaba kakhulu nxa lingangena lisearch Vusa Mkhaya and download it, lisi support ngoba sinekele ukuzenzela, akula muntu ozasenzela.
Bayakala mama himakaya ba kalela impela izandla ziyagezana. Abahlabeleli bakithi ukuze bakhule bafuna usizo lwenu balaleli, besigwetshisela uVusa Mkhaya kuhlelo Hoza Friday. Yekela sinyanyathe ngomanyanyatha impela viki elihlekini lonke ngu-Ezra Jesus Banda lo oflathelayo.
Bayakala mama emakhaya ba khalela jinawo besiwoshiwe siyakhala izingane zethu sikhalela jinawo baba emajile wathi soya nini na siwoshiwe siyavuma besizama impilo imisebenzi beyingekho siyacela somandla sixolele bayakhala mama emakhaya ba khalela jinawo besiwoshiwe siyakhala izingane zethu sikhalela thina bobo abayimajile wathi soya nini na sitholele baba sitholele baba inhliziyo zethu thina sezihlala zibuhlungu ingane zethu ezihlala zikhala njalo baba zizilambile
manyanyatha esigqibela ke na uhlelo uEzra Jesus Banda. Kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uvula usemthethweni umbukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair kwobulawayo. Abalandeli bebandla lezano PF ezansi yedolobho leGwanda babikwa sebesethuselana, njalo abanye sebeze babaleka emzini yabo besaba ukuchiselwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, asidibaneni njalo ngo 6:30 ekuseni ngesonto.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.